kuno kumini hapo ni kagara mafiki matatu apura kakana kukona vanhu venu vemakereke vari kubatana kuenda paHennepin County Court kunonamata nekuti pari kutarisirwa kunge paine mbonga mbonga ichaitika nekuti vanhu vechitema vakanyanya kurwadziwa nenyaya yemaurayirwo akaitwa mukoma George Floyd. Tinatisiva ndinoshanda navo vanonzi Dr Nekima Levy Pounds ndo vanga vari kunyanya kulida vari pa-forefront panyaya yematongerwo eiyo nyaya iyoyi. Tikutarisira kuti pakatange paine kusagadzikana muMinneapolis. Ini ndoona kuti matangiro akaita aita trial pre-trial yachona ari kutiratidza mbonga mbonga ichange ichiitika. Chonzorapfuura takaenda zvakare kumekura memorial tikaenda kunobatana nevamwe kuti tirambe tichitaura nyaya yekuti yemaurayirwo akaita George Floyd nekuafekta kwazvinoita vanhu vechitema muno muno maamerica muno muMinneapolis. Ndotoona kuti vanhu vematarenzi mota vakatoita mafenzi aya ane mabhabhi waya zvokuti vari kuedza nechose kuti pasave nevanhu vachakonzera mbonga mbonga asi mbonga mbonga ichange iri kutarisirwa zvayo.
Chii chiri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwekutongwa kwenyaya iyi nhasi?
Vari kutanga last week vakapedza kusarudza vanoti jury vanenge vachibatsira kutongwa iyo last week iyoyi pakange paine kutaurika kwakawanda nekunhonga kwavakaita vanhu vanogara pajuri nenyaya yekuti vakaanaunza kuti vakapa mhuri yana George Floyd $27 million. Chinhu chaisingafanira kunge chichiitika ichocho kuti vaanaunze publicly kuti vapa $27 million nekuti zvinhu zvinokonzera like matongerwo enyaya yaFloyd arigona kusatongwa zviri fair nekuti nyaya yemari iyo yakaanaunzwa sevanhu vepublic. Vasati vatitarisira kuti ndianani vanhu vakasarudzwa asi tikutarisira nekushuvira kuti vanhu vanobva mumacommunity kwaigara George Floyd saka vanhu vechitema kana vanhu vechiasian malatina kuti vanhu vobva vari kuti havasi kuda kuti pange paine vanhu vechichena vakawanda nekuti matongerwo achona anoita kuti zvisange zviri balance zvisange zviri fair.
Vanhu muguta nemudunhu renyu iri reminnesota Minneapolis vari kuzviona sei? Pane chiri kuitika here? Pfungwa dzavanhu dzakamira sei? Pane chamuri kuona?
Inini ndinoti ndakagara kuMinneapolis for the last 20 years kubvira ndicho muAmerica. Gore ravaiwa mukoma Floyd ndaka nevanhu vangu takasimudza mhuri yese tikabva nekuti level yeviolence yakura. Vakomana vechitema kubvira pakaurayiwa George Floyd vane ukasha umwe unotyisa. Minneapolis downtown yese yakavharwa ndikatodriva zvichienda downtown Minneapolis inzvimbo yaakutyisa. Ndirikuona kuti pane zvakare kuwanda kuyaati magang members awanda zvinhu zvokuti tirikutarisira kuti vanhu vanogara munharaunda yekuti tinotarisira kuti zvinhu zvicharizovwa asi chinonditikisa ndechekuti matongerwo achaitwa nyaya iyoyi achadetemina level yeviolence ichaitika. Ndozvatikunyanya kutyira.
Munofunga kuti nyaya iyi isatora nguva yakadini kuti ipere kutongwa?
Ndinofunga kuti nyaya iyi kudai ikagona kuenda kana mwedzi chaiyo. Organization yandakatanga yandinorana inonzi Pumulani African Women Against Violence takapuwa mukana necity council yeMinneapolis kuti tinge tiri kuita vakapa vanhu vakawanda maorganization akasiyana vakatipa mari kuti tinge tiri kuhoda vanoti mahealing sessions kubatsira vanhu vedu vechiri kuAfrica kuti tinge tiri kusangana paonline since nenyaya yedenda recovid tichitaura nenyaya yekesi iyoyo painenge ichienda kuti vanhu vange vari kuzvichengeta pfungwa dzavo nekuti nyaya yatona kuti nyaya yeJoe Floyd yaafekta vanhu vakawanda mentally chaiyo ende vanhu vakawanda vari kuva kunzwa stress yazvo saka ndofunga kuti nyaya ichaenda kana mwedzi yakati o asi ndinofungawo kuti zvakare kunyange pazotongwa utongo huchapiwa chinhu nyaya yeJoe Floyd nekukumbira kwayakaita pasi rose ndo magnitude yakakura yakaita kesi iyoyi saka nhongwe kesi ikapedza kutongwa lese in 2 months icharamba ichienderera maeffects enyaya iyi zvaGeorge Floyd acharamba achimaona pakatora nguva depending on kuti verdict ichabuda yakaita sei.
Chii chingaitika kana Derek Chauvin mupurisa uyu akawanikwa asina mhosva? Chii chamunoona chingaitika?
Pachaita nyonganyonga pachava nekudemonstrata chandonyanya kutya ndinotya ndoita kuurayiwa kwehumwe upenyu nenyaya yenyonganyonga iyoyi Iko chino Minneapolis, atanya kuwa na mapripis atema wendro anga kaita. City of Minneapolis police. Alasina kunya kuwanda. Ma wendro anga bakamboita. Ati ma formation do ma vida friend. Kuwa na mapripis anya awanda. Sakari. Awanda. Uye suye laru kuhaya nesno army guard. Kutumuwa miyato wano siya inya yaka kukurasiwa laru kuhaya army. Eneso army guard aminga haribo. Don't out here sila uti. Nakanaka jitike asi. Reality nye uti. Pacha vene kutika gadzikana. Uta itika. Luta tuku tarisi la isoso.